Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechipiri ndira 29/2019 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nhasi vakumbira nyika dzekunze kuti dzipindire munyaya yeZimbabwe zvichitevera kusungwa nemapurisa kuri kuramba kuchitwa vanhu. Magweta anoratidzira muHarare achinyunyuta nekwanoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzevasungwa pamwe nokutorwa kwebundiro remitemo yenyika. Pastor Ivan Mawarire vanopiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nhasi vakumbira nyika dzekunze kuti dzipindire munyaya yeZimbabwe zvichitevera kusungwa nemapurisa kuri kuramba kuchitwa vanhu vanosanganisirawo nhengo dzebato ravo mushure mekuratidzira kwakaitika munyika masvondo maviri adarika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House nhasi vachamisa vakurudzira masangano ekunze akaita sesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community SADC pamwe nesangano renyika dzose dziri muAfrica reAfrican Union AU kuti asarambe akapeta maoko veruzhinji vashungurudzwa munyika nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Vachamisa vati huwandu hwevanhu vafa kusvika pari nhasi huri kuramba huchikura zvitevera kupfurwa kunonzi kwakaitwa vanhu nemasoja uye zvinonziwo vanhu vane chitsama vakabatwa chibharo pavaipindirwa mudzimba vachirohwa nevanhu vainge vakapfeka mbatya dzechiuto uye vaine pfuti.
Isu takukumbira dzimwe nyika dzichipindira muZimbabwe maita dambudziko guru. Dambudziko raitika nderekuurawa kwevanhu nemasoja. Dambudziko raitika nderekurepwa kwevanhu madzimai, kuparadzwa kwevechidiki kunyanya mayouth. Tine vamwe vachitoenda kuchikoro vari kukuvadzwa. Tine vakaurawa mudarika 12 pane mazita atinawo. Tine vakakuvadzwa mudarika 40 nemasere. Tine vakakuvadzwa vari muzvipatara vanosvika mazana nemazana. Toitawo vakasungwa vane kusvika mazana masere kurakidza kuti chiitiko ichi chakatooma. Tine umwatofa nhasi anga achivigwa kumbare akarohwa nemasoja pavhiki iyo inoyi.
Vachamisa vanoti zviri kuitika munyika zvinotoda nhaurirano kuti zvipere.
Takavaudza kuti munyika muno munoda nhaurirano. Nyika inofanira kutaurirano vanhu voonesana. Tova nerunyararo norugare. Togadzirisa kuti vanhu vasaurawa. Togadzirisa upfumi hwenyika hufambe. Togadzirisa kuti muve nerugare nebudiriro. Zvese zvinogoneka kuitika chete kana tichinge tagara pamwe chete taonesana sevanhu pamwe chete.
Vaenderera mberi vachiti bato ravo harisi kufara nekushungurudzwa kweveruzhinji pamwe nenhengo dzaro idzo dzinonzi dzakasungwa munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Vachamisa vati kuratidzira kwakaitwa neveruzhinji uko kwakadeedzerwa nesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions hakunei nebato ravo. Vachiti sebato vacharatidzira kana nguva yakwana.
Wangu nyaya yekusungwa iri kuitwa nhengo tinotambudzika zvikuru nekuti tiri kuona kuti kungoda kuparadza musangano. Vari kutsvaga mbambo dzedu, vari kutsvaga vakasimba vedu. Kunyanya-nyanya vana organizing secretary spokesperson misangano wedu kuti unge wakaparadzwa. izvirikuitwa kuma province kuma districts vari kungonotora munhu kwete kuti apara mhosva asi kungoti mhosva yako kuva MDC haingavi nyika inoti inenge ichingoparadza vanhu vebato rimwe chete izvozvo izvo kutoti zvinhu zvofanira kunge zvichionekwa nekuti pakushandiswa mutemo sechombo kuparadza vanenge vachionekwa sekuti vari kubudisa mashoko ezvakaipa zviri kuitika munyika
Asi hurumende inoti kuratidzira uku kwakarongwa ne MDC ichishanda nemadzisahwira ayo hatina kukwanisa kutaura nevatungamiri vesadak neAU kutinzwe pamire masangano avo panyaya iyi asi mutauriri wemapurisa Commissioner Charity Charamba vaudza vatori venhau pamuzinda wemapurisa kuti mapurisa ari kusunga vanhu mushure mekuferefeta amai Charamba vatiwo mapurisa ari kuitawo basa ravo nemazvo pasina divi raakarerekera
Munhu wese aisungwa nemapurisa ane chekuita nechaakaita panguva yecivil unrest yakaitika. Vanhu vane zvakawanda zvakaita mumwe akakurudzira kuti ngakuitwe noise, mumwe akakurudzira kuti lutai, mumwe akaluta, mumwe akapisa, mumwe akadi. Asi takasunga wese ane chekuita nemhosva, takasunga vebhazi, vakapisa bhazi rekunotoneria. Havazi MDC ZANU-PF varimo muchizarira mumwe akatotongerwa 5 years uyezve veMDC vachona vanenge vakaitawo zvavakaita munhu wese ari kusungirwa mhosva yake yakapara hatitarise kuti uri webato ripi kana kuti uri webato ripi asi mhosva ndiyo inongonangana newe ende kana usina mhosva hatisi kumbunyikidza munhu anoenda kukoti ende koti iriko pakunanganidza umbowo hune mapurisa kuti umbowo uyu uri unoita here kuti munhu uyu aende kujeri kana kuti kwete
panyaya yekubatwa chibharo kunonzi kwakaitwa vanhu nemauto amai Charamba vakurudzira vose vakawirwa netsekwende iyi kuti vanomhanara kumapurisa kana kuenda kumasangano akazvimirira anorwira kodzero dzevanhukadzi
semapurisa isu tiri kukurudzira kuti vanhu vese vakabatwa chibharo kana kuti vakabatwa zvisirizvo munguva pfupi yapfuurai tinokushuwirai tapota uyai muzomhanara kumapurisa
vamunangagwa vakaburitsa mashoko svondo rapera ekuti vechiuto vose vakapara mhosva mukuratidzira kwakaitika uku vanofanirwa kusungwa votorerwa matanho akasimba zvichakadai amai Charamba vanoti pano mumwe munhu wavasina kudoma nezita akasungwa nezuro achidhindisa chitupa chechisoja muHarare uye mumwe akasungwa akapfeka yunifomu yechisoja asi asiri musoja vanhu vanodarika chiuru vakasungwa mhirizhonga yakaitika uye vazhinji vavo vari mutirongo mushure mekunyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sangano reAmnesty International rakakurudzira kuti hurumende igadzirise nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu uko sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rakatiwo pasvika zvino munyika pava kuda kuti United Nations SADC neAU dzipindire sezvo mauto nemapurisa emuZimbabwe ari kupinza zvematongerwo enyika mukuita basa ravo pavanhu vari muusungwa pane vana vari pasi pezera vari kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga uye vari kunzi vachatongwa sevanhu vabva zera ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
nyanzvi dzematongerwo enyika dzinoti Zimbabwe iri parumhananzombe sezvo zviri pachena kuti hapana nhaurirano dzingaitwa pakati pemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nemutungamiri weZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa ZANU-PF yakabuda pachena ichiti haina chido chekupinda munhaurirano nebato reMDC izvi zviri kuitika panguva iyo nhengo dzeANC yemuSouth Africa dziri munyika dzichiita hurukuro neZANU-PF bato rinopikisa reDemocratic Alliance rekuSouth Africa nezuro rakatiwo richasvitsa gakava reZimbabwe kuInternational Criminal Court pamwe nekuUnited Nations kuti patorwe matano hatina kunzwa divi rehurumende nezvenyaya iyi asi Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa kuTshwane University kuSouth Africa Dr. Ricky Mukonza kuti tinzwe maonero avo
hongu zviri kuitika izvi makakatanwa ari kuvambachiendera mberi pakati peZANU-PF inova bato riri kutonga muZimbabwe neMDC Alliance inova bato guru riri kupikisa anosiya Zimbabwe iri parumhananzombe ndikudaro nekuti makakatanwa aya haasi kutanga nhasi pakanga paina vamugabe varimutungamiriro wezanupf vatsvangirai vari mutungamiriro wemdc takaona makakatanwa aya kubva 2000 kusvika pazosiya vamugabe basa zvaii zvakaitika pamakakatanwa aya ndezvekuti zimbabwe yakaramba ichingonyura ichingonyura mumatope ichingonyura nhamo yevana vezimbabwe ichingowedzera saka hazvimbonyanyosiyani nezvaakuitika iye zvinezvi ndo zviya zvinonzi pachirungu vakuzvisa muchishona nzou mbiri padzinorwa huswa ndo hunotsokodzerwa saka vana vezimbabwe ndo huswa huri kutsokodzerwa nenzou mbiri dzinonzi zanupf nemdc
iyo anc yauyawo munyika nhasi iyo ingaunze huremu neudzamu hwerubatsiro rwakadii mumamiriro akaita zvinhu
ANC inounza udzamu neuremu hwakati nekuti ANC ngatirangarire kuti inoremekedzwa nezanupf mapato ese akarwira rusununguko hwenyika dzavo dziri mbiri saka vane kakuremekedzana kavanoita
muri kuona here senyaya yenhaurirano iyi iri kutaurwa munoona here zviri zvinhu zvichagona kuzadzisika nemamiriro akaita zviniko zvino
nhaurirano idzi dzinogona kutinetsei dzinogona kuzoitika hanzo pamberi apo asi pari zvino pane makakatanwa akanyanya pakati pemapato maviri anoti riri kutonga rezanupf nerinopikisa guru mdc alliance
avo vanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kutsvane university kusouth africa dr Ricky Mkonza vachitaura naEvans Zininga westudio 7 vari parunhare vari kusouth africa Magweta aratidzira muHarare nhasi achinyunyuta nekwaanoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzevasungwa pamwe nokutyorwa kwebumbiro remitemo yenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Magweta aya aratidzira kubva pamuzinda weLaw Society of Zimbabwe kusvika kudare reConstitutional Court achiti asi kufara nezviri kuitika kumataredzi mosva kubva patanga kuratidzira kwemazuva matatu kwakaitwa neveruzhinji masvondo maviri apfuura. Rimwe remagweta aya vaBlessing Gwizo vati magweta ari kunyunyuta kuti vatongi vedzimhosva havasi kutonga mhosva vakazvimirira vachiti mutongo uri kungopiwa mumwe chete pavanhu vose vakasungwa.
Makoti vanhu vari kusvika magweta ari kupractisa ari kusvika kuine yest result nyangwe vakataura zvakaita sei vachimirira vanhu vavo vari kungosvika vachingozi no tanzwa zvavataura asi munhu akuenda kukurimand kuvego asi kupiwa veo asi varinyatsoverenga vose kuita vataura kuti apa dzimwe nguva asiwa hapana niti kuti munhu aende kurimand asi mamejasanita haasi kuzoteerera vari kutita zvinzwa.
Rimwe remagweta aya uye vari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaBlessing Gorejena vati vari kushungurudzwa nenyaya yekuti magweta mazhinji haasi kupiwa mukana wekumirira nemazvo vanhu vakasungwa. Rimwe gweta ranga riri mukuratidzira kwanhasi vaAugustine Borerwe vati mafambiro ari kuita nyaya dzevasungwa ava hadzisi kujekeswa.
Shanda nebumbiro remutemo rinotengechedza kodzero dzevanhu tese nyangwe munhu anenge ari anenge aine kodzero.
Mhosva reJesse Majome avo varatidzirawo nhasi vati zvakakosha kuti munhu wese ave pasi pemutemo. Vati nyaya dzevakaratidzira idzi dziri kuchuchiswa chimbi chimbi uye vanhu vachirambidzwa kubvisa mari yechibatiso.
Mutaura kuti hapana munhu ari kunze kwemutemo kana ari pamusoro pemutemo. Munhu wese anofanira kutevedzera mutemo uye zvese zvinoitwa zvinoitwa kugadzisaira zvinoitwa maererano nemutemo. Saka tirikuneseka nekuti pari zvino panenge zvinenge zvatsvetwa parudzi maonero atiri kuita kutongwa kuri kuitwa nyaya dzevanhu kunyanya kuta vabunza vakasungwa vari kukomerwa mhosva yekunge vanhu vaita mhirizhonga kana kumiswa kwakaitwa kuZimbabwe mazuva akura pari kumhanyiswa zvisati zvamboonekwa.
Vazorodzai dumbura vatiwo ibasa ravo semagweta kuona kuti vanhu vari kubatwa zvakanaka here kana kuti kwete, uye kuti mutemo uri kutevedzerwa. Bati kurowa kwevanhu nemasoja mushure mekuratidzira zvinhu zvinofanirwa kushorwa zvikuru, uye kuti zviongororwe sezvo mauto asina mvumo yekusunga kana kuchengetedza munhuwo zvake. Magweta aya achitungamirwa negweta guru nemukurumbira munyika amai Beatrice Mutetwa vasvitsa gwaro renyunyuto kumabharani mukuru wedare reSupreme neConstitutional Court kuitira kuti risvitswe kumutongi mukuru wematare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Pastor Ivan Mawarire vapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso nedare repamusoro. VaMawarire vakasungwa masvondo maviri apfuura vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende zvichitevera mashoko avanonzi vakaisa pasocial media vachikurudzira vanhu kuti vasaende kumabasa. Asi VaMawarire vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Ukuwo murongi wemisangano muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaAmos Shibaya vanzi vabvisiwewo mazana mashanu emadhara semari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muVenezuela vaJuan Guaido, avo vari kuzviti ndiwo mutungamiri wenyika akasarudzwa nevanhu, vanoti vane chivimbo chekuti panogona kuva nekutambidzana masimba murunyararo navaNicolas Maduro. Shamwari yenguva yakareba yemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaRoger Stone vari kumiswa pamberi pedare muWashington DC vachipomerwa mhosva nomwe dzine chekuita netsambambozha dzaisvibisa munhu aikwikwidzana navaTrump musarudzo yemutungamiri wenyika amai Hillary Clinton, avo vakambovawo gurukota rinoona nezvekunze kweAmerica. Munyori mukuru wedare reparamende vaKennedy Chokuda vanoti vari kutarisira kuti bhiri reZimbabwe Investment Development Authority rokukwezva vekunze sezviri kuitwa kuRwanda ringava mutemo mukati memavhiki matatu. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Gore rapera nekuda kuedza kukwezva vemabhizimisi vekunze, Zimbabwe yakakoka dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi kubva kuRwanda, dzinosanganisira mukuru weRwanda Development Board Muzvare Clay Akamanzi uye vanoona nezvemabasa mubhodhi ravo vaEmanuel Hategeka. Bhiri rezida iri rine chinangwa chekuita zviri kuitwa kuRwanda zvekuti munhu kana achida kutanga bhizimisi anotora zuva rimwe chete chete kuti anyorese. Muzvina bhizimisi vaLaxon Zembe avakamboshanya kuRwanda vanoti kuda kutanga bhizimisi muZimbabwe mutoro pari zvino.
Ndakabvira kufara zvikurusa nezvatakaona ikoko kuti pamaawa anoita iwo makumi mairi nemana unogona kunge watopedza kutirwa matsamba ekuti utange bhizinisi rako. Munomu zvinototora mwedzi zvakafanana neni iye zvinoizvi. Pane mainvestment yandiri kuita iye zvinoizvi anoda matsamba akasiyana siyana siyana. Ndatova negore ndichingofambira matsamba akasiyana, waenda uku wadzoka waenda uku, ini muZimbabwe muZimbabwe munomu. Kwakuzoti zvazvo umwe munhu ari kubva kune imwe nyika nhamo yacho yaanowana yakakura.
Mashoko aya atsimirwawo nemwe muzvina bizimisi wevaimbova sachigaro weZimbabwe Investment Authority vaNigel Chanakira. VaChanakira vanotsanangura mashandiro anenge oita Zida kana wave mutemo wenyika.
Ndinovimba kuti rinobatsira nekuti mirau yanga iripo yeziya yanga isingapeziya masimba ekupindira kana vanoda kuinvesta vauya. Saka each authority yanga iine murau yayo. Asi chiriku chatiri kuona ndechekuti kune dzimwe nyika munhu kana uine mari yako uine business plan yako iri clear, unotogona kubuda muzuva rimwe chete chairo waane malicense acho ekuti uite business.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vane maonero mamwe chete.
Zvinhu zvandinoona kuti zvakanaka kuti varoda kuti bumbiro rinobatsira kuti Zimbabwe Investment Authority ne Export Processing Zone Authority nemamwe maboka anobatana nezvekukwehwa vanouya nemari dzavo anga achibatanidzwa, zvinove zvinobatsira kuti pasave nemaorganizations akawanda ari kuita zvinhu zvimwe chetezvo. Zvobatsira izvo kuti zviite kuti madecision akurumidze kuitwa zvisingatori nguva yakareba.
Asi vaZembe vanoyambirawo kuti mutemo woga ushande kana munyika musina kugadzikana.
Zvinodawo futi zvakare mutemo wekutungamirira kunoona kuti hapana huori hunoitika ndochekutanga. Chechipiri, zvinoda kuti tigadzirisewo imwe mitemo yose yakawanda iripo inoshungurudza vanhu vemabhizinesi zvichibatsidzira nemamiriro akaita zvematongerwo enyika munyika yedu yepari zvinezvi. Zvinodzinga vanhu vanouya vanoda kuti vatange mabhizinesi muno.
Vachiparura bhajeti regore rino, mukupera kwegore rapera, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati Zimbabwe yainge yakwezva mari yekunze kana kuti foreign direct investment inosvika mamiriyoni mazana mana nemakumi manomwe chete, zvichireva kuti iri kukundwa zvakanyanya nedzimwe nyika dzakaipoteredza. Zambia yainge ine mari inopfuura bhiriyoni imwe chete yemadhora, uku Mozambique ichidarika mabhiriyoni maviri. Munyika dzose dzekuchamhembe kweAfrica, South Africa ndiyo inokwezva mari yekunze yakawanda kana kuti FDI. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndine Blessing Zulum.
Hurukuro pakati pevamiriri vehurumende nemasangano anomirira vashandi vehurumende nezviro dzakatadza kuwirirana panyaya yemihoro. Apex Council iyo inomirira masangano evashandi vehurumende anoita 16 inoti hurumende haina chitsva chayakauya nacho kumusangano wakaitwa nezuro. Sachigaro weApex Council, Muzvari Cecilia Alexander, vanoti zvinhu zvichakaita manyama amire nerongo.
Nezuro takaita meeting vashandi vehurumende, takasangana nehurumende kutaitarisira kuti hurumende ichauyawo yaimprova 300 million offer yavakatipa last week. Isu tasvikako takazoona kuti aiwa vanga vakaudzosa iyo 300 million yacho. Saka tichiita sezvakare takaona iri mari ishoma, saka hatina kuzvitambira.
Saka pari zvino matarisira kuita chii?
Tangaisitarisira kuti tidzokere zvekumeeting mangwana Wednesday nehurumende. Kana tichasangana tinotarisira kutiwo vachauyawo neofa yavanenge vaimprova. Zvatichapiwa izvozvo mangwana Apex Council ichazenge ichizviongorora tozoona kuti tofamba sei. Asi nezuro patakabva kumeeting yeApex Council, maunion mazhinji anga akutoti aiwa tafunga kuti timbomira mabasa, asi kuti takatozovakonvinza kuti aiwa ngatimbomirirai meeting yeWednesday. Saka zvichazoitika mberi tabva kumeeting yatinge zvichazoonekwa zvichizobuda mumeeting yatichaita neThursday yeApex Council.
Sachigaro veApex Council, Muzvare Cecilia Alexander, vari parunhare kuHarare. Tabatawo vanoona nezvekufandiswa kwebasa muProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaLadistos Zunde, avo vanoti sangano ravo rakagadzirira kuramwa mabasa kutanga nemusi wechina kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvavo.
Saka tiri kuti kana musinga di kuti ipa 4,000 ipa munu. Chiti pa equivalenti ye 4,000 in US dollars. As simple as that.
Musangano wa mangwana uyu chii cha muri kutarisa?
Tiri kutarisa isusu kuti wakonzide shataka wapira. Zvandanga ndabva mukutaura iyi value yemari yatakavapa iyoyo saka mupfangano wechitatu uyu ukatadza kuuya ne mari zvautsi ari positive kwatiri tiri kuti china chacho survey yacho hatisi kuenda kubasa zvachese yava fully fledged industrial action
muri kubvumirana here pachenyu samasangano anomirira vashandi muhurumende
hongu ipapo ndinoda kuti for the first time takwanisa kuwanana takwanisa kubvumirana kuti zveshuwa zvina hazvina kumira mushe zvakona ipapo hapasisina futi mwe mukana kuti timirire misangano isina zvairi kutipa isu septuz we have agreed as management to say kana pasina chabuda musi weWednesday full throttle hapana munhu ari kuenda kubasa
ava vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwebasa muptuz valadisto Zizunde vari parunare kuHarare. Tochimboenda kuna Madras Musanganya uye kuti tinzwe zviri musocial media.
Muchirongwa che Let's Talk ngatikurukurei nhasi tangatiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika. Tangatiri kutarisa kurudziro yemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa avo vari kukumbira nyika dzekunze kuti dzipindire munyaya yeZimbabwe zvichitevera kusungwa kuri kuramba kuchiitwa vanhu vanosanganisirawo nhengo dzebato ravo mushure mekuratidzira kwakaitika munyika masvondo maviri adarika. Tangatichitarisawo zvenyaya yekuti magweta ari musangano reLoso Society of Zimbabwe anoratidzira achiti haasi kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika nemapurisa nemasoja.
Klapos Matamba ndini ndiri kuBotswana.
Taurai tinzwi.
Nau iyi inonetsa nekuti tikatarira kuti vanhu vakabatwa chibharo vari kubuda vachiti vakabatwa chibharo havana kukwanisa kuti vaende kuti vandorapwa kana kuti vandoongororwa kana kuti vaendomhangara kumapurisa nekuti vakasvika ukoko vanotoonekwazve vachinzi ivo ndo vane mhosva saka zvinhu zvakaoma handizivi kuti ndo new dispensation yacho here irimo munyika right. Totarira kuti izvizvi vanhu vakakuvara vazhinji vamwe vari kukundikana kuti vaende kuchipatara nekuda kuti vakaende kuchipatara vanonzi kunodiwe tsamba dzinobva kumapurisa ukaende kumapurisa kwacho zvinhu zvakaoma kuti mupurisa akakurova then okupe tsamba saka zvinhu zvinonetsa futi saka panotode kuti paongororwe kuti poitwa sei pogadziriswa sei asi nisemaonere andinoitawo semafungiro angu nhau iripo haisisiri yekuti kana veopposition vati kana purezidendi vakapinda ivo vamunangagwa vachipinde muparliament ivo vobuda saka vavhotera kuti vagone kutimirira saka kana vakabuda oright izvizvi vanosara ndeve ZANUPF varimo hapana chavanokwanisa kuti vasumudze maissues maproblems atinofesana navo isu vanhu vakavavhotera
kuDubai. Ai, isso tudo que eu vou botar cá, é só que eu vou dizer, isso é a matagar o outro agora. Ripo, kungo da ungo si malidas. Lalo, one sa pizza, va gare pa mwechete. Wazi, anguye nyo kwa sikuwa isi tisu, kwete iyo. La mutambura wacho masize, tisu kungo terasa afriko.
Ni jini Marvelous Mflanganya huye, ndiri mu Washington.
Muchirongwa che The Connection na 8pm chiri kurangarira mabasa akaitwa na Oliver Mtukudzi uyo akaitwa gamba renyika uye zvakaitira rechidiki muupenyu hwavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nhasi vakumbira nyika dzekunze kuti dzipindire munyaya yeZimbabwe zvichitevera kusungwa nemapurisa kuri kuramba kuchitwa vanhu. Magweta anoratidzira muHarare achinyunyuta nekwavanoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzavasungwa pamwe nokuchorwa kwebumbiro remutemo enyika. Pastor Ivan Mawarire vanopiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo.
tashika kumagumbo chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri Washington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soko isika tisenda bako VOA Ndebele.